Pane zvaziviswa nhasi nemurongi wemusangano muzano PF vaMike Bima, vaimbovesa chigaro wevakarwa hondo yerusununguko vaJavlan Sivanda, ndivo vakakunda kuvesa chigaro weBulawayo. VaGoodwill Masimirembwa, avo vaivesa chigaro weHarare, vadzoka pachinzvimbo chavo zvinovawo zvaitwa navakazembe kazembe, avo vange varisa chigaro weMashonaland Central. VaDaniel Garwe vakakunda kuMashonaland East, ukuwo amai Mary Muliswa Chikoka, ndivo vega mudzimai avesa chigaro wedunhu zvichitevera kukunda kwavo kumashonaland west. Mumiriri weZaka North muNational Assembly vaRabson Mavhenyengwa ndivo vakakunda kumasvingo vachitora chigaro chaive navaEzra Chadzamira. VaRichard Moyo kumaTebeleland North pamwe navaMike Madiro kumanikaland vadzoserwa pazvigaro zvavo mushure mekukunda musarudzo. VaMangaliso Njovu ndivo vakakunda kumaTebeleland South, uye vaLari Mavhima vakadomwa kuvesa chigaro weMidlands pasina akavakwikwidza. Pasarudzo idzi paisarudzwawo vatungamiri vemadzimai nevechidiki, uye amai Happiness Nyakuedzwa ndivo vai kutungamira madzimai kumanikaland, uye mutevedzeri wemutauro weparamende amai Tsitsi Gezi ndivo vave kutungamira madzimai kumashonaland central. VaBima vati sarudzo muyouth league hadzina kuitwa kumat north, uye dzichaitwa munguva pfupi inotevera. VaBima vati dare repolitburo richagara svondo rinouya kuongorora zvakabuda musarudzo idzi, uye rinogona kutambira kana kusatambira sezvo paine zvichemo kubva kune vamwe vakakwikwidza musarudzo idzi. Vatiwo kune dzimwe nzvimbo uku vaikwikwidza kwakaitika mhirizhonga, uye vachawanikwa vaine mhosva vanogona kuburitswa musarudzo pamwe nekurangwa nemusangano.
Vanhu vanhu vaiita kuzvivakira zvizvinizi mumusangano wedu vaive zvaizvinizi tinoitika kuti vanhu vaine musarudzo munyara hatisunge zvaita saizvo dare rindavasimba kuti haiwa iwewavauchiita zvekuzvivakira chimhomira parudzi pamusoro kwazvo se vanogona zvekupa zvimwe zvirano zvavanoona kuti zvakakora.
Kunyange hazvo sarudzo idzi dzichinzi dzakaitwa murunyararo, mumatunhu mazhinji munyika kune zvichemo zvakati kuti kubva kumashonaland central, masvingo nemanikaland. Chikamu chevakarwa hondo kumashonaland central chakatonyora tsamba kumashonaland central ZANU PF provincial electoral directorate chichigunununa nemafambisirwo akaitwa sarudzo mudunhu iri. Studio 7 haina kukwanisa kubata vari kunyunyuta ava kuti tinzwe zvakaitika sezvo vari kuda kuti sarudzo dzidzokororwe mune mamwe matunhu madiki, asi VaBima vati politburo ichaongorora zvese izvi yozopa muonero wayo nezvinofanira kuitwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.